Makoronike okutanga, chitsauko chokutanga. Adhamu, Seti, Enoshi, Kenani, Maharareri, Jaredhi, Enoki, Metusera, Rameki, Noa. Vanakomana vaNoa vaiva Shemu, Hamu naJafeti. Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri, Magogi, Madhai, Javhani, Tubhari, Mesheki naTirasi. Vanakomana vaGomeri vaiva Ashikenazi, Rifati naTogama. Vanakomana vaJavhani vaiva Erisha, Tashishi, Kitimi naRodhanimi. Vanakomana vaHamu vaiva Kushi, Miziraimi, Puti naKenani. Vanakomana vaKushi vaiva Sebha, Havhira, Sabata, Raama naSabhiteka. Vanakomana vaRaama vaiva Shebha naDedhani. Kushi aiva baba vaNimurodhi, uyo akakura akava murwi mukuru panyika. Miziraimi aiva baba vavaRudhi, vaAnami, vaRehabhi, vaNafutuhi, vaPatiri, vaKasiruhi, umo makazobvawo vaFiristia navaKafitori. Kenani aiva baba vaSidhoni dangwe rake, nevaHiti, vaJebhusi, vaAmori, vaGirigashi, vaHivhi, vaAriki, vaSini, vaArivhadhi, vaZemari nevaHamati. Vanakomana vaShemu vaiva Eramu, Ashua, Arifakadhi, Rudhi naAramu. Vanakomana vaAramu vaiva Uzi, Huri, Geteri naMesheki. Arifakadhi aiva baba vaShera, uye Shera aiva baba vaEbheri. Vanakomana vaviri vakaberekerwa Ebheri, mumwe ainzi Peregi, nokuti panguva yake nyika yakanga yakakamurana, mununʼuna wake ainzi Jokitani. Jokitani aiva baba vaArimodhadhi, Sherefi, Hazarimavheti, Jera, Hadhoramu, Uzari, Dhikira, Obhari, Abhimaeri, Shebha, Ofiri, Havhira naJobhabhi. Ava vose vaiva vanakomana vaJokitani. Shemu, Arifakisadhi, Shera, Ebheri, Peregi, Reu, Serugi, Nahori, Tera naAbhuramu, iye Abhurahama. Vanakomana vaAbhurahama vaiva Isaka naIshumaeri. Izvi ndizvo zvaiva zvizvarwa zvavo: Nebhayoti dangwe raIshumaeri, Kedhari, Adhibheeri, Mibhisani, Mishima, Dhuma, Masa, Hadhadhi, Tema, Jeturi, Nafishi naKedhema. Ava ndivo vaiva vanakomana vaIshumaeri. Vanakomana vakaberekwa naKetura murongo waAbhurahama vaiva Zimirani, Jokishani, Medhani, Midhiani, Ishibhaki naShua. Vanakomana vaJokishani vaiva Shebha naDhedhani. Vanakomana vaMidhiani vaiva Efa, Eferi, Hanoki, Abhidha naEridha. Ava vose vaiva zvizvarwa zvaKetura. Abhurahama aiva baba vaIsaka. Vanakomana vaIsaka vaiva Isau naIsraeri. Vanakomana vaIsau vaiva Erifazi, Reueri, Jeushi, Jaramu naKora. Vana vaErifazi vaiva Temani, Omari, Zefo, Gatami naKenazi naTimina. Vakabereka Amareki. Vanakomana vaReueri vaiva Nahati, Zera, Shama naMiza. Vanakomana vaSeiri vaiva Rotani, Shobhari, Zibheoni, Ana, Dhishoni, Ezeri naDhishani. Vanakomana vaRotani vaiva Hori naHomami. Timina aiva hanzvadzi yaRotani. Vanakomana vaShobhari vaiva Arivhani, Manahati, Ebhari, Shefo naOnami. Vanakomana vaZibheoni vaiva Aya naAna. Mwanakomana waAna ainzi Dhishoni. Vanakomana vaDhishoni vaiva Hemidhani, Eshibhani, Itirani naKerani. Vanakomana vaEzeri vaiva Bhirihani, Zaavhani naAkani. Vanakomana vaDhishani vaiva Uzi naArani. Aya ndiwo aiva madzimambo aitonga muEdhomu kusati kwava namambo upi zvake aitonga muIsraeri. Vaiva Bhera mwanakomana waBheori, guta rake rainzi Dhinihabha. Bhera paakafa, Jobhabhu mwanakomana waZera aibva kuBhozira akamutevera paumambo. Jobhabhu paakafa, Hushami aibva kunyika yevaTemani akamutevera paumambo. Hushami paakafa, Hadhadhi mwanakomana waBhedhadhi, uyo akakunda Midhiani munyika yaMoabhu, akamutevera paumambo, guta rake rainzi Avhiti. Hadhadhi paakafa, Samira aibva kuMasireka akamutevera paumambo. Samira paakafa, Shauri aibva kuRehobhoti paRwizi akamutevera paumambo. Shauri paakafa, Bhaari Hanani mwanakomana waAkibhoni akamutevera paumambo. Bhaari Hanani paakafa, Hadhadhi akamutevera paumambo, guta rake rainzi Pau, uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri mwanasikana waMatiredhi mwanasikana waMezahabhi. Hadhadhi akafawo madzishe eEdhomu aiva Timina, Arivha, Jeteti, Ohoribhama, Era, Pinoni, Kenazi, Temani Mibhizari, Magidhieri naIrami. Aya ndiwo aiva madzishe eEdhomu.